ukatarisa zvima money mobile transfer izvi zvakupinda kunge mabhengi yakuita kunge bhanga asi iyo iri kambani inoita nezvenhare seEconet yobva ita chinhu chinonzi EcoCash seNet1 yobva ita inoita One Money Telecash yoita Telecash saka pane mitemo yanga iripo inoregulata makambani emafoni under Portras kwakuzoita zvemari izvi zvanga zvakunzi zvinenge zvingoonekwawo nevamwe asi mitemo yacho inga isinonyatsogadzirika nemazvo nekuitika ikoko ndiko kwazokonzeresa kuti pange pane kakusanzwisisana nekukasawirirana nekusavimbikana kuri kuitika muarea iyoyi
mungapa muenzaniso here ipapo vamuponda
ndingakupa semuenzaniso pakatanga EcoCash vanhu vaisainzwisisa end vanhu vanombonzwisa kuti ichazosvika pakusimba semasimbiro ayaita pakuti munhu wese akutoishandisa yatova yatingati ya utility pachirungu yekuti yangofanana nekambani yemagetsi nekambani yemafoni yekuti kuti kana pasina zvinhu zvinotodhaka ndokwasvika EcoCash saka tiri kunetsana hurumende yapa yatingati inonzi charge sheet in short kupomera mhosva EcoCash mhosva dzakati kuti dzataurwa kunzi EcoCash iri kuita chakati nechakati nechakati
ndedzipi mhosva dzamuri kuti imi dziri kupomerwa vanoshandisa nhare mbozha ava
mhosva yekutanga yandanyatsoona pane nyaya yacho yabva kunetsana kambani yeEcoCash inofanira kunge ine yatinoti trust account yekuti mari dziya dzinotendera dziri muEcoCash dziya dziya dzinofanira kunge dziine mari chaiyo chaiyo yakagara somewhere kubhengi nekuti iye aunenge uchishandisa yemubvuri wemari yatingangoti inenge dummy money the real money will be sitting at the bank saka semamiriro akaita EcoCash but EcoCash inohukama neSteward Bank saka you assume mari iyo yakagara kuSteward Bank saka semuenzaniso toti kuEcoCash kumabalances kune 1 billion that means kuSteward Bank kunofanira kunge kune trust account inenge ine 1 billion iyoyo yakatongogara imwe yacho ichitenderera kuri kumobile money uku saka hurumende iri kutaura kuti aiwa pamari inofanira kunge iri kutrust account yeEcoCash kuri kunzi kunofanira kunge kuine mari toti semuenzaniso kune 1 billion asi vari kutaura kuti kumobile money kwacho kune mari iri kutenderera yakadarika 1 billion zviri kureva kuti EcoCash yakungokireita imwe mari yairi kungotenderedza ichi mari iyo ichinoshandiswa kunotenga mari pamusika mutema weblack market zviri kureva izvo kuti mari iyo ndiyo iri kureserve bank haisi kunyatsoziva kuti mari iyo iri kufamba sei nekuti haisi mari yese iri munyika inofanira kunge izivikanwa nereserve bank but kana kambani isiri bhanga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzakutenderera dzinokonzeresa munyika saka mhosva iyoyi ingori mhosva haisati yabudikwa kudare remadzi mhosva kuti imhosva zvishuwa here vakaipara here kana kuti kufungidzirwa pachirungu iyoyo yakada kufanana neyatinoti kite flying yekuti mari inenge ichingotenderedzwa tenderedzwa ichiita kunge yakawanda asi mari isinonyatsotowanda chakaipira mari iyi ndechekuti kana kuri kunzi EcoCash iri kukireta mari yayo mari iyo inobva yatenga mari chaiyo chaiyo maus dollar munyika obva abuditswa yatinoti externalization saka nemabudikiro azviri zvazvibva zvaita kunge pane mhosva
asi pane humbowo here kana kuti hurumende iri kungokwira zvayo pamusoro pechuru ichirova bembera
EcoCashwo yakambodaidzwa kudare redzimhosva ichinzi maagents enyu taarambidza ngaasashande maagents accounts akati 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 asi EcoCash yakamhanya kudare redzimhosva ikana kuda kudifenda vakomana ava asi dare redzimhosva harina kuzvitambira rakati aiwa EcoCash haisi nyaya yanyu musapindire miye maagents acho azvimiriri ega saka ipapo munozva imu pachishona tinoti ukarova chidhoma muridzi wacho anobuda
asika takaona bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko ririro riri kutanga kubuditsa nyaya iyi vakawanda vachiti zvinhu zvinofanira kuitwa nereserve bank of zimbabwe kose muhurumende maakungoita wada wata zvabhiza repakamba
maitikiro azviri kuita anofanira kuti ati jekei nekuti mabudiro akaita statement yakabudiswa namangwana statement yaisafanira kunge yakabva kuhurumende yaifanira kunge yakabva kureserve bank kana kufinancial intelligence unit ndiyo inonzi regulatory authority yeEcoCash izvi zvinenge zvakanaka pakuti zvinopa confidence kuti mutemo uri kutevedzwa nemazvo nekudaro reserve bank yaizobudisawo statement yabva kuna mangucha vachitaura kuti maaccounts anonzi mamerchant accounts nemabulk paying accounts aya maaccounts anoshandisa mari yakawanda zvikuru kudarika 5 kana dzimwe nguva anomubvaka kana million pazuva dzimwe nguva 2 kana 3 kana 4 million anzi ambomire kushanda kwakushanda maaccounts maindividual accounts yatongoshandisawo isu severuzhinji ekutenga nekutengesa zvinhu izvozvi ndoona zvakakosha nekuti zvanga zvatorwa marimwe zuro nezuro zvanga zvakuaffecta nyika yese kupanisha vanhu vese just because of a few people who are abusing the system